Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu Gunyana 2019. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dr. Peter Magombei vaanowanikwa vobva vavharirwa paHarare Central. Vakawanda vanobatwa nechirwere chemanyoka parufu rwavaMugabe. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vakafanobata chigaro chasachigaro weZimbabwe Hospital Doctors Association, Dr. Peter Magombei, vakavharirwa paHarare Police Station mushure mokuwanikwa kwavo kunyabhiri nezuro. Sangano remagweta anorira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoti Dr. Magombei vari kurambidzwa kusangana nemagweta avo. Dr. Peter Magombei vanonzi vakapambwa nemugovera wapfuura nevanhu vasingazikanwi vakazowanikwa nezuro kunyabhira, asi vachibva vatorwa nemapurisa vasati vatorwa nemapurisa, Dr. Magombei vakataura neStudio 7.
Mungatisanangurirawo kuti manga muri kutsvagwa nevanhu vazhinji, vamwe vanga vari vachiratidzira muHarare nedzimwe nzvimbo vachikutsvagai. Muri kupi pari zvino, zviri kufamba sei?
Pari zvino ndiri kunyabhira. Ndakamirira kuya kuzotorwa nemakolegi angu ekuZimbabwe Hospital Doctors Association nemapurisa as well.
Pari zvino makakuvara here, uyezve manga muri kupi kusvika pari zvino?
Pari zvino I can't see any obvious injuries. I'm just having my generalized body pain. I don't know where I was and I barely recall anything.
Okay, if I may just ask you in English, is this really Dr. Peter Magombe?
Yes, this is Dr. Peter Magombe.
Dr. Magombe, munani pari zvino kwamuri ikoko, uyezve matimi mimi makamirira kuti mutorwe, makwanisa kufonera munhu here, zvafamba sei?
Pandabatidza foni ndavandatanga kureceiva makozi makolegi angu akazvipira kuti anouya kwandinehendiri, saka vabva vati vari kudhraivha vari kuuya kuzotitora.
Foni yenyu manga muinayo here pesa apa kana kuti mazoiwana sei, zvafamba sei ipapo?
Andizi ndangoona ndinayo.
VaMagombei, vamwe vangada kuziva kuti makakuvadzwa here, zvakamira sei, muri kunzwa sei pari zvino? Imi sachiremba mungati diagnosis yenyu yamungazvipa ndeye kuti chii?
I honestly don't know. Kwadzidzo kwahura izvirume, handingazivi diagnosis yandingazvipa ndeye kuti chii pari. Handisi kuona pandakakuvara sindirikungozwa kuurwadza mwiri.
Pamawana apa maitwa kukandwa here, mamuka muri pasi here, mazopatika maita sei?
That's the part I'm really so afraid about. I think I need time to recall.
Yeah, let me just ask you that question in English. Do you know whether you were actually, you know, like how were you dumped? Were you what condition did you find yourself in when you could recall your senses?
I don't know.
Right. If I can put it in other words, how far can you remember? What's the last thing you can recall? Remember, you did call some people to say this is, and this has happened to you. What's the last thing you recall?
I remember being in a basement of some sort, being electrocuted at some point. That's what I vividly remember. I just don't know.
Tiri ipapo Dr. Peter Magombei, muri kuti mimi zvii zvamaka pedzisira kuziva zvamungati mimi ndezvipi zvamuchiri kurangarira pane zvamaka sangana nazvo
parizvi hapana zvakawanda zvandiri kurangarira ndorangarira yatambela kids best man if you have been your best man before I think kaseta kachokane the best man set up and being trying my best, but I rarely respect anything besides that.
Maybe if I may just come in there, Dr. Peter Magwombeni, you've been missing for several days, and some people may say maybe it's someone impersonating you. I mean, like, how do people know that it's really you?
I honestly don't know how to truly identify myself. But Dr. Peter Magwombe, I work for Marawa Hospital.
A lot has been happening since your disappearance, and the government has said that it's doing all it can to find you, and that it's probable some other people, not the government, who could have done this. And there's the other doctors, your counterparts, your colleagues have been marching, demanding your release. What can you say about the people who allegedly abducted you? Who do you think they are? What did you see? The type of vehicles they were driving? Anything you remember?
I don't remember anything, and I don't know who was behind all that. But probably the people who threatened us before and who sent us some threatening messages.
Okay, what was the last message that you received as a threat, if you can just recall that? You mentioned about a message which you received before you abducted.
You mean what transpired before I got abducted?
Yes, the last message you received on your phone, that you can recall.
The last message is on my phone?
Yes.
Nothing.
Dr. Peter Magwombeni vachitaura pachirongwa cheStudio 7 cheWomen's Roundtable neZuro. Masangano akawanda kusanganisira bazi reMDC inotungamirirwa navaNelson Chamisa reMDC North America anonzi acharatidzira kuUnited Nations muNew York kutangidza nhasi chishanu. Vanoona nezvekurongwa kwemabasa muMDC North America vaNick Mada vaudza Studio 7 kuti kuratidzira kukuru kuchaveko nemusi wemigovera apo zvizvarwa zveZimbabwe zvinobva kwakasiyana-siyana kwakaita sekuCanada nemamwe matunhu muAmerica akaita seCalifornia neTexas zvinenge zvichibatsirwa kuratidzira nemamwe masangano anoda kuvheneka zviito zvehurumende yeZimbabwe zvikuru sei kupambwa kwevanhu nokuchorwa kwekodzero dzavo. Tabata vamada kuti tinzwe nezvenyaya iyi.
Zvirongwa zvatinazvo ndezvekuenda kuUnited Nations kwatagara tichichema international stage kuti hurumende yedu inotidzvanyirira sezvizvarwa zveZimbabwe. Tanga takaronga izvi nezvanga zvichiitika kubva kuna January, kubva kuna August kumaadaptions ari kuitwa akasiyana-siyana munyika yedu yeZimbabwe. Pauya nyaya ya Dr. Peter Magwombeni, inyaya yatatabatanidzazvo pamusoro pazvo kuti zvinhu zvimwe chete chizvarwa cheZimbabwe. Saka ndozvinhu zvatinoda kuchema kuInternational Stage yeUnited Nations kuti humbimbi ndoga une hurumende yedu hauna kukodzera kuruzhinji rwevanhu. Ndozvatikuronga kuti tiende kuUnited Nations timbokwasanura kuti humbimbi ndoga werizhimu yezano hachichaida zvachose. Saka tiri kuenderera mberi kutanga Friday. Saturday is the biggest day because vakawanda vanenge vachifamba mangwana, but tinenge tiriko kubvira mangwana Friday. Tinenge tatanga chirongwa chedu chekuratidzira vamunangagwa nerizhimu yavo yezano pia.
Chii chimwe chamunotarisira kuti muchaita pakuratidzira uku?
Zvatinorakidza, ticharatidza zvinhu zvakati wandei. Ticharatidza kuurawa kunoitwa vanhu zvatino ziva zvese mavi 11 kutaura zvese zviri kuitika vanhu vari kupambiwa vanhu vari kushudwa nemasoja kufamba kuita masoja achirepa vakadzi zvinhu zvatinenge tichirakidza izvozvo tiri pamberi peUnited Nations
kune avo vanoda kuuya kuzokubatsirai munoti vafambe sei
kune vose vanoda kuuya zvizvarwa zvezimbabwe shamwari dzedu nevanonzwa tsitsi nekutambura kwezvizvarwa zvezimbabwe tinovati ivo ngavagugule adiresi yepaUnited Nations vanotiona takazara tiripo vanoona maflags edu achifuraya tifumast and they will see us right in front of the United Nations building. That is the only place, spot, that they can easily identify us. Let them come Friday, between 10 and 4 p.m. Friday and Saturday, we are going to be there in full force.
Mucha kwanisa were kutaura kana kuti kuona mutungamiri wenyika vamunangagwa.
Tine chino chakakurisisa chekuona mutungamiriri vamunangagwa. Tinoziva kuti vanoti avoida kusangana nesu nekuti toziva kuti izvozvi zvipane urongwa huri pamusoro wevanhu vavo vakavamirira vari muno muAmerica nevari kuCanada. Asi tinoziva kuti isu savatibvumize nekuti tatotaura nevamwe vavo kuti tinodawo kuenda kundoona vanozviti purezidendi vezimbabwe zvikanzi pane marestrictions ekuti vanhu vange vachipinda saka totoziva kuti vanototiziva kuti tiri vanhu vemusangano weMDC kunyanya sesu saka havatibvumize kupinda imomo izvozvo zvinorakidza umbimbindoga hwacho hwekuziva kuti tinotaura chokwadi
vanoona nezvekurongwa kwemabasa eMDC North America Vanik Mada vari parunare kuPennsylvania neStudio 7. Vanhu vanopfuura zana vakabatwa nechirwere chemanyoka mushure mekudya chikafu parufu rwevaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kwaZvimba. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vazhinji vevanhu vakarwara nemanyoka vakarapwa pachipatara chefather Ohia icho chiri pedyo nepamba pavamugabe. Mumwe akarwara nemanyoka ndimuzvari Eliza Kasamba vanoti vakarwara nemudumbu mushure mekunge vadya nyama yavanofungidzira kuti yakabikwa nesoda kuti ikurumidze kuibva.
Parubisa nyama nikiri soda sikaske kuibva ibva tiri kutuka takadya tikadya sikafu ratika kuno vanhu vese vatikuenda navo vasi vakarwara pana saurwara.
Muzvari Kasamba vanoti vanhu vakanyanya kurwara vainge vari vechikuru.
Sikuitika mudumbu machamusukumira haa vanhu vakawanda vakakondoda machembera aya aivanzwira tsitsi kwasha ino tokanonoka kupinda mutoireti aii aigara panze.
Mukuru anoona nezvirwere zvekutapuriranwa mudunhu remashonaland west Dr Gift Masocha vanoti vanhu vanosvika 40 vakarapwa manyoka pachipatara chefather Ohia mushure mekudya chikafu parufu rwavamugabe.
Pane zvirwere vanoona 35 saka oiwo vatozoita round tevhija vatotonyatsokumbaira avo ripoti yavo but haazi handikungova vanhu vakanga vambosvikiso zvinodaka.
Dr Masocha vanoti vari kuongorora kuti chii chakakonzera kuti vanhu varware nemanyoka asi vanoti pari zvino vanhu vashoma vachiri kuuya kuchipatara vachirwara nemanyoka kuzorapwa.
Kuchisina vanhu vakapera kutisesa madeko.
Asi Studio 7 yakaverenga vanhu 121 vainge vari mumutsetse wekurapwa nevaitakurwa nemotokari kubva pamba pavamugabe vachiendeswa kuchipatara chefather Ohia. Ndakamira Studio 7 kwaZvimba ndine apa Chigoriwa.
Vateereri tinoda kukuzivisai kuti isu veVOA Studio 7 takabatana neMedia Center tichange tiri kuChinoi kumashonaland west province uko tinenge tichikurukura nezvematambudziko ari kukonzerwa nenyaya yemakomba ari kusiya acherwa nevanhu vanenge vachitsvaga goridhe. Hurukuro iyi tichange tichiitira padiocese of Chinoi Pastoral Center. inotanga nenguwa za 10 mangwanani kushika na 12 masikati tichange tichitaura nemi wa gari uye vemasangano akaita se Federation of Miners uye nevamwe vanova nyanzvi munyaya dzezvekucherwa kwezvinhu nevamwe vachange vachibva kuema uye ve Small Scale Miners Association. Ini Blessing Zulu ndinenge ndiripo pachirongwa ichi.
Tombotarisa zviri mapepa nau anasi. Financial Gazette rinoti Reserve Bank of Zimbabwe riri kugadzirira kudhinda mari yakawanda kuti ripedze kushomeka kwemari munyika. Financial Gazette mekare mune nyaya inoti mari inodikamwa kuti mhuri irarame yakwira nezvikamu zana nemakumi matanhatu nezviviri kubva muzana kana kuti 162%. Daily News mune nyaya inoti Zimbabwe Election Support Network iri kukurudzira hurumende pamwe chete neZimbabwe Human Rights Commission kuti vaongorore kutengeswa kwemavhoti kunonzi kwakaitwa musarudzo yekuGlenview South pamwe chete nedzimwe sarudzo dzakaitwa kubva muna 2018. Chronicle inoti nyaya inoti kanzuru yeguta reBulawayo ichavhara mvura nhasi namangwana isati yatangidzazve kuita zvekugova mvura ichivharavhara mvura kwemazuva maviri maviri nemusi wemuvhuro. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Studio 7 uyai along High Green Road muone zvikuitwa vanhu vari kurowa instead yekuti vanhu vanongonzi move on ibvai asi mapurisa riot iri kurowa vanhu atizoti chavari kuvarovera chii odzo wangu wakangogara zvisiri pamutemo munhu afanirwe kurohwa asi anofanirwa kutaurwa kunzi buda utame nezvinhu zvako ibvai ipapo then iwo wechidemoresha manje wechipunza havo dzimba kwete kurowa madzimai ari kurohwa zvisingaite nemapurisa along High Green makangobva paroundabout yekuenda kuwadzana muna High Green padhuze nechikomo. Studio 7 manyai muone zviri kuitwa ikoko nemapurisa eZANPF kwete egovernment eZANPF noti nyika ino iri kutongwa neZANPF haisi kutongwa negovernment. Iwo vamunangagwa ndivari kupa maauthorities yekuti vanhu rowa mapurisa rowai tanzwa vanhu vari kurohwa ini nhangu ndiri just ndakangototarisa izvozvi ndakatarisa vanhu vari kurohwa Studio 7 manyai muone zviri kuitwa kuno kuwadzana kukorobhura along High Green Road makangobva paroundabout mateedza road yekuenda kuHigh Green muone zviri kuitwa vanhu ipapa. We full pit. Thank you so much. Bye bye.
Makadi vashamarari veStudio 7. Ini ndonzi ndoitwa Cleopatra ndiri kuno South Africa Petersburg. Ndiri kurwadziwa nenyaya yadhokita wakashayikwa kuZimbabwe. Zvinorwadza zvinoshungurudza kuti hatizive kuti vanhu ava vanofunga sei, vanofunga nepai, nekuti hazvingabudi kuti munhu anofunga chaiko otora ondouraya dhokita. Izvinhu zvakashata ende nyika yacho ari kutoendesa kumaweri. Iko zvino vanhu vacharapwa muzvipatara, ivo vakuru vanoziva kuti vanondorapwa kuzhe, saka vakuomesera isu nyika. Ndotiwo kuvanhu vemuZimbabwe, dai muchifunga seni, ngadai muchivhota pamunoziva, tarirai vamunovhotera ndovari kukonzeresa maproblems. Vamwe vari kutaura ndanzwa pataurwapo vachitaura kuti MDC ndoikuva masanction, asi hazvisizvo. Vakuru vedu ndovanofungawo pfungwa dzavo, ivo zvavo zviri kuita. Ngatiregei kutenga chingwa, hamusi kuziva pekuvhotera. Saka chingwa isu tongotenga chingwa. izvo zvitirikunosa tirikutambura tichishungurudzwa asi hamuoni mushungurudzwa kwenyu gadzirisai nyika vakuru vamunangagwa tokumbira mugadzise nyika
Chibwanding Studio 7, I was so very happy. Nekwanika, kwaita, Dr. Uyangaka abductwa. Sure, taka isko ma groups, different many groups, kuna mata. Because odi, yanga ya kuna mwari, kwete physical. Ema doctors, aifamba, achi protesta. Tinozvitenda futi asi ini ndiri kutenda mwari mazvita nekuoneka kwake haingaiti nyika ba vanaku yekuti vanhu vakuabductwa vanhu vari kurawa ukudzara ngenzara ha tiri kuchema kadi kuti mwari mazvita mazvita nyoka yekubereka inorwadza Mwari kamuitire zvakanaka, kamuitire zvakanaka, aite restore back the healthy. Ne wanhu vanga vakaabductwa, dai mwaziya mwari, maisadaro. Ukaziya kuti ko ari mwana wangu, haumbodaro. Dai tagona kuziya mwari, I mean you the abductors. Ziwaiwo mwari, ziwaiwo mwari. Asi tinotenda nekudzoka kwaPita didi gogo masvita.
Tinangotanga nekukwazai mose vashamariri vestudio 7 ndichiti makasimba here ndinotenda nenhau dzamunotipa everyday. Eish, ini ndiripo hangu pakuchema nenyaya iyi kungopambwa pambwa kuri kungoitwa zvizaro zvizvarwa zveZimbabwe hangochemawo kuti varume ndiri kuda kuchemawo ndakadai so ndiwedzerewo mari wakutotorwa wakutopambwa kudayo varume ingava nyika here ndoda kubvunzawo kuti ndozvakarwira here vana sekuru vedu ndozvavakabatira puti here kuinda kuhondo maticha edu asikuva mari vanova ivo vanhu vanotipa fundo yekuti tigova neramangwana riri nani madokta vati vanotirapa vari kunyimwa mari havasi kupuwa vakati vanyunyute vanoshungurudzwa futi ingava nyika here iyoyo vanhu ingava nyika here aiwa iwa aiwa gakungorwiwa kazviperesa ngatingobata futi dzacho zvipere nyika yakuda kusunungurwa ishi nyika yakuda kusunungurwa tarirai nyakanyaka dzaita dzamunyika hakuna chiri kufamba hakuna kana chimagetsi mvura hakuna nyika yakudzokera kuinda pasi kufotota ndopaunonzwa munhu achitaura kuti 2030 ndee ndichipo unenge uchipo uchitei chii chaunoita chine musoro chauri kuziva
makadiko pastudio 7 apo ndoitaule smart njanji ndiri pasouth africa ndoda kupindura ava vachirumhanzo ava vanoti zvirango zvakakonzerwa neMDC haita semunhu mukuru iyi munoti MDC ndoine kutuma kuti mufambe muchirova vanhu mudzimba dzavo usiku tuma masojeta mazakufamba achirova vanhu mudzimba vakarara muchivapamba muchienda navo muchidii vamwe zvese zvamunoita izvo iye MDC inenge ichikutuma iyi haita sekuti muri vanhu vanofunge plus izvi zvekuti kwai dare vamusoro rabvumidza kuti madhokuta aratidzire izvi hazvina kana nebasa handiva munake kwavanoziva kuti kuratidzira kwemadhokuta hakuna vachamisa mukati vamunake vanoramba vachamisa handi vanoziva kuti mavhota havana kuwina vanoziva kuti ruzhinji rwezimbabwe rwese runoda vachamisa saka kana pakaratidzirwa zvino vachamisa mukati vanotya kuti zvinobva zvabuda pachena kuti ndezveshuwa mavhota vanhu akavabirira nyika dzese dzichaona kuti vanhu ava zvavari kuita nevachamisa zveshuwaka mavhota ava ndakavabirira zveshuwa ndozvavanenge vachingotya kwete kuti vozva kuti kwai vamunaka varira nenyaya kuti madhokuta akumisa kuti aratidzire saka munyika makasununguka zvine musoro izvozvo
avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7 tinokukokai kuti mutitumire mazvi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Ongororo yakaitwa United Nations inoratidza kuti nyika dzemu Africa dzakasarira sure zvakanyanya mukudzikisa uwandu hwevana vanofa vachangozvarwa. World Health Organization pamwe chete United Nations Children's Fund zvinoti kurwisana kushaikwa kwemapazi ezveutano akasimba neurombo ndizvo zvimwe zvinokonzera kufa kwevana vachangozvarwa. Mutungamiri weSouth Sudan vaSalva Kiir nezuro vakaita munamato mumuzinda wavo vachivimbisa kuumba hurumende yomubatanidzwa mwedzi wambudzi usati wapera. Vake vakaudza mauto nevasori vavo kuti varege zvokubira vanhu vakapakata pfuti. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Nezuro takakudzai pamusoro pekuputa fojia iya inonzi e-cigarettes kana kuti zapping. Nasi bazi rinoona nezvekudzivirira kwezvirwere muAmerica reCenter for Disease Control rinoyambira vanhu kuti varegere kuputa fojia yorudzi urwu richiti riri kuongorora zvakadzama zvirwere zvemapapu zviri kubatwa nevanhu vanoputa fojia yorudzi urwu. Pari zvino vanhu vasere vanonzi vafa uye mazana mashanu nemakumi matatu evanhu vanonzi vakawanikwa vaine chirwere chemapapu chavanofungidzira kuti chinokonzerwa nefojia yorudzi urwu. Jaya guru baba Harare, the reason why sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Dr. Peter Magombei vavharirwa paHarare Central mushure mekuwanikwa kunyabira. Vanhu vanopfuura zana vakabatwa nechirwere chemanyoka parufu rwavamugabe kwazvimba. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai chimwezve chirongwa. Ndiri muWashington DC, ndiri Tanonoka Wande, ndichiti moswera zvakanaka.
Soko isika tisenda.